Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechipiri kukadzi 25, 2020. Makateerera kuStudio 7, nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane zvinhu zviviri zvataita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu kusenyika secondment tafamba zvakadii panyaya yekuita implement masustainable development goals.
Zimbabwe yozvirova dundundu mukuzadzisa kwainoti iri kuita zvirongwa zvebudiriro.
Kwaitika mvura yemafashamu akati wandei aparadza mudzivanhu kubva kuwatipo kuti makuseni vana vanokwanisa kuenda kuchikoro mimovha dzasakwanisa kusvikeko.
Mafashamu emvura ovhiringa vanhu vakawanda mudhorobha reBindura.
Chokwadi chacho ndiri kuona sokuti pane chisotsi chimwe chiri kuda kuitiwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu kana kuti vanhu vanenge vari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho. Vanhu panika kuDemocratic Party, ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu, vanhu vari kuhwina, vanenge vasiriwo vari kuda kuti vadi vamiririre party yeDemocratic Party.
Sachigaro veZANPF muAmerica, muNorth America Province, vaRegis Charumbira, vopowo maonero avo zviri kuitika mubato reDemocratic Party muno muAmerica. Nasi muchirongwa chemumhanzi tina Amara Brown naTitan vachiti mukoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muVictoria Falls neZuro Manheru, uko vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wemazuva mana wechitanhatu weAfrican Regional Forum on Sustainable Development. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaPaul Mavhima vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu wakanangana nekutarisa budiriro iri kuitwa nenyika dzemuAfrica pasingaparadzwi kana kukanganiswa zviwanikwa zvenyika idzi.
Musangano uyu wakakosha zvikuru. Waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika secondment tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tiri kuda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030. Chii chatofanira kuita kuti timete target iyoyo? Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri kudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies kuti tikwanise kumita matarget edu ema-development goals yayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka. Nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Taita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So that the 54 African countries, then UN represented level ya Deputy Secretary General. Vakasvika pano pa Victoria Falls vakaenda kuhange National Park vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation yemhuka dzedu nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu neconflict tiri kudhila nayo sei, kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro even mumanational parks edu imomo. So ichi chinhu chakanaka zvikuru chaita spotlight muZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourist assets atinawo Zimbabwe, saka zvichaita kuti nyika izikanwe pasi rose. Ndo zvatirikutarisira izvozvo.
Pari zvino iyo Zimbabwe chii chayakwanisa kuita nezvesustainable development goals?
Unoziva tanonoka, tiri vanhu vanozikamwa muAfrica yese panyaya yezvinhu zvakaita sedzidzo, uye panyaya yezveutano. Takaita maprimary health facilities kusvika kuma ward level, tine mafacilities iyayo. Even patakanga tine masanctions, takaramba tichiita invest in those areas, which means kuti even though tisati asvika atichave, we are above a lot of other countries. Saka tiri vanhu vanoramba vachingotarisira kuona kuti chii chatingaita kuti tikwanise kusvika atinofanira kusvika maSDGs yayo nevision 2030 yedu. But again, chikaitiwa as well, agenda 2063 Africa.
Avo vanga vari gurukota remabasa nevashandi vaPaul Mavhima vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls naTanonoka Wande weStudio 7. Mvura yakawanda yakanaya mubindura nezuro inonzi yakaita mafashamu akazopinda mudzimba achiparadza midziyo yakasiyana-siyana. Kanzura weward 10 uye vari mutevedzeri wameya webhindura vanobed dokotera vanoti kanzuro yavo ichishanda pamwe chete nemapurisa ezeta rapi necivil protection unit vachiri kuongorora kuti zvinhu zvakakanganiswa nemvura zvakawanda zvakadii uye kuti vanhu vangani vakawirwa nedambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi cheyejonga kwaitika mvura yemafashamu akati wandei aparadza mudzi yevanhu muzimba kuward 4 zvekuti makuseni vana vanokwanisa kuenda kuchikoro nemovha dzanisa kukwanisa kusvika ikoko.
Chii chakonzera kuti mvura iyi inge ichiita mafashamu aya kana kuungana kwatonzwa kuti yajenga zvakanyanya?
Kwayajenga kunosangana nemadrainage yedu, drain system yedu iri puwa imwe yacho, ndiyo zvinhu zvakonzeresa kuti mvura ijenge mudzimba dzevanhu.
Tiri kunzwawo kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yavo yakawanda pamusoro pedambudziko irori matanha apa munozotaurawo sekanzuro.
Ya, ichokwadi ichocho kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yakawanda nekuda kwedambudziko remafashamu aitika. Kati sekanzuro kwafambwa nemapurisa ezrp nevecivil protection unit vachidedzera kuti vaone vasise kuti vanhu vaparadzirwa nemidziyo vakawanda zvakadini. Apa tisati tane figa yekuziva kuti vangani vaparadzirwa nemvura zvavo.
Saka kanzuro yenyu yatora here matanho yekuvhura migero inofanira kunge ichirasa mvura iyo iri kunzi yanga yavhara?
Yanga yatanga kubva kudhara kugadzira madrainage iwawo, but inosangana nedambudziko rokuti hatina maet moving equipment akakwana. Hurumende yasiri pamari inokwana yedevolution fund yayo tikwanise kugadzira zvinhu zvakaitamabridge nemadrainage.
Kanzuro yenyu vadhokotera iri kupomerwawo mhosva yekupa vanhu mastendi munzvimbo dzinenge madafana kana mawetlands. Izvi zvinozoita kuti kwakangoita mvura, mvura inge ichijenga munzvimbo idzodzo. Munoti
nzvimbo yakadaro inzvimbo inonzi Garikai iyo yanga yambovakwa nehurumende ichida kuti ine vanhu vangambofanirwa dzimba mushure memuramba tsvina. Saka vanhu vava vakazvipa dzimba vega chizvivakira kunzvimbo dzakafanirwe. Nzvimbo dzekanzurwa makavakira makuva, vamwe vakavakira zvikoro. Saka ndodanhu vatinotora kuti dzimba dzakadaro idzodzo tipuhwe magwaro kubva kupwanya dzimba dzakadaro.
Munozowana kwekuendesa vanhu ivavo here kana makamapwanya mavagere izvozvo?
Ndo zvimwe zvatinisa izvozvo, but nzvimbo dzavakavakira dzacho inzvimbo dzechikoro, dzimwe ndedzemakuva. Varisekanzuru zama nepatinogona kuti vatsabirepo kuenda.
Mune kanzuru iri kushandawo zvakadii munyaya dzekufambisa mabasa? Tichiona kuti makanzuro akawanda ari kuchema nenyaya dzekushayiwa mari.
Ichocho jonga kuti mari iri kushayika. Sekanzuro yedu mari haina, iri kutambudzikawo nekuda kwokuti vanhu vagari havasi kubhadhara mari yevachisevhisi dzedu iyi hainisvika zvakanaka, nenyaya kuti vazhinji vaenda kumabasa havasi kushanda netandwa yavanikwa mari igutiudi yakaita sana zandi federal baker vazhinji vekuvakadzimba mabasa yasara nanhatoma. Saka
matanho apa hamuri kutorawo yekuti munge muchirikavha mari dzenyu kana zvikwerete zvine vagari?
Pari zvino tiri kumbotaura nevabereki mawadzi edu, makanzera arikuita musangano nemaresidensi emawadzi mavo imomo kuti vakurudzire kuti vabhadhare mari, tichivapawo bhonasi yekuti vakabhadhara vakakiriya spread zvavo, tichivapawo mwedzi kana umwe chete kuti vasabhadhara.
Awanga wari mutewedzeri wameya webindura vanobeti dokotera vachitaura wari parunare wari kubindura kwakare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Kunyange hazvo banga guru renyika richiti urongwa hwenyika hwekuzvirumura kubva mukushandisa dhora rekuAmerica huri kufamba zvakanaka, veruzhinji vanoti vari kutenga zvinhu nemari yekunze kwenyika kana kuti nechikero chakafanana nedhora rekuAmerica, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu hwavo. Kuti tinzwe zvizhinji, regai tinzwe nyaya ina Rutendo Mawere.
Munyika maita kusawirirana panyaya yekuti dhora remunyika rakatanga kushandiswa zvegore rapera riri kushanda here kana kuti kwete. Vachitaura kukuwadzana mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati painge pasina chekuita kunze kwokushandisa mari yemunyika. Mashoko aya ari kutsinhirwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujka. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti zviri kuratidza pachena kuti Zimbabwe yakundikana kurega zvachose kushandisa dhora remunyika chete, sezvo pachine vamwe vari kushandisa mari yekunze kusanganisirawo iyo hurumende yacho. Vanotiwo vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Muekonomi mamusati mava neconfidence nekugadzikana kuti vanhu vange vachikwanisa kugashira kana kutambira mazimudhora, nekuti kugashirwa kwemari hunge paine chekutangisisa, paine stability, hunge vanhu vaine confidence netrust nemari iyoyo, hungewo zvakare paine production inoita kuti mari iyoyo inge ichiwane stability kana kuti inge ichikwanisa kusupportwa. Nekuti chinosupporta mari inyaya yeconfidence, zvinhu zviviri, confidence nenyaya yeproduction. Saka zvinhu zviviri izvozvo zvakashayikwa, mari inoluza value sekuluza value kwatiri kuona kukuitwa nemaZimbabwe dollar.
Mashoko aya anotsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada avo vanotiwo kunyange hazvo mutemo uchiti vanhu vasashandise mari yekunze hakuna ari kuzviteerera.
Vanhu vari kuchajana nemahusa kana kasakuchaja nemahusa directly anongoita index to parallel market rate wokupa invoice yeRTGS but in inenge iri US dollar yavabhadhara. So that's not de-dollarization, that is a re-dollarization.
Mumwe mugaro muHarare vaIsaya Chimombe vanoti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko aGovernor Mangujka ekuti nyika iri mugwara mukubuda kubva mukushandisa mari yekunze. VaChimombe vanoti vanhu vari kutengesa zvinhu nemari yekunze uye vanotengesa nemadhora emuno vari kuisa mitengo yavo zvichienderana nedhora rekuAmerica.
Vanhu muno muZimbabwe vari kushandisa maforex, maUS dollar nemarand. Kana ukada unotenga chinechii zvinenge zviri priced nemaUS dollar kana kuti nemarand, kana kuti equivalence yeblack market yemaUS dollar iwawo. Fanika kana uchida kutenga huku inogona kunzi $5 US dollar, kana iwo uchida kutotenga une mari yemuno vanongotitewo times 28 times 30 rate yeblack market yemaUS dollar acho.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekunze muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakanyanyisa. Asi gore rapera hurumende yakadzorera dhora remunyika. Asi Zimbabwe handiyo chete nyika yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nekuda kwoupfumi hwainge hwaenda kumawere. Dzimwe nyika dzakaita izvi dzinosanganisira Cambodia, Bolivia, Vietnam, Peru, El Salvador, Chile, Israel, Poland neGeorgia. Asi panyika dzose idzi hapana yati yabudirira kudzokera kumari yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure The Chronicle rino chimutengo wechingwa wakwira kekutanga gore rino nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kubva pamadhora gumi nemasere kusvika pamadhora makumi maviri nerimwe chete. Kukwira kwemutengo uku kunonzi kwakatanga mukupera kwesvondo. Bepa naure The Herald rino chiparamende yaudza mapurisa kuti auye kudare iri nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa masarara kuitira kuti vamiswe pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekurima vachitsanangurira kuti sangano ravo rakashandisa sei mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuamerica iyo yaifanirwa kutenga gorosi rekunze kwenyika uye kugadzirisa matura eGrain Marketing Board. Komiti yekurima iyi ina vajustice mayor wadya jena vezanupf sasachigaro vayo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekunyombana kana kutuka vamwe.
Kwazuva vateereri nevashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Chitombo, ndiri kuno kuKwaZulu-Natal, kuDurban. Ini ndinoda kutaurawo nenyaya iri kuitika kumusha kwedu uko kuZimbabwe. Hakuna kana chinhu chimwe chete zvacho chinobatika chiri kuendeka kuZimbabwe. Hapana kana chatiri kuona chiri kumbofamba. Hurumende yavamunangagwa hapana chinhu chaitiburitsira chatinoona nemaziso. Ini chikuru chandinotokumbirawo ndechekuti taikumbirisawo vachamisa nehurumende yavamunangagwa havataurirane nyika iende mberi, nokuti hapana chinhu chiri kuenderera mberi. ZANUPF yatadza zvinhu. ZANUPF hapana chinhu chimwe chete chairi kuburitsa. Ndiri kukumbirisa yambo kuti hei, kana vanyari Mwari ngavabatsire nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yatambura, haiti asi kutambudzwa kwayo yatambudzwa nemunhu umwe chete, tambudzwa nevanhu veZANUPF navamunangagwa. Ndatenda hangu.
Mamuka seko pa Studio 7. Ini ndinoitwa Ali Smart Njanji, ndiri kuno South Africa muKroppersdal. Ndine chikumbiro chandinacho. Ndokumbirawo pastor wamuchava naye svondo rineri. Ndokumbirawo mumabvunzo panhaura yekuti koseiko mapastor mazhinji kuchechi kwavo vachichemera kuda vanhu vakawanda asitereke. Ndiri kuzviona kuno zvakutonesa sitereke, nenyaya kuti kana kuenda pamuprofita uchida kubatsirwa, especially ava vemasowa vanozviri vana madzibaba, ukaenda kwavari uchida kubatsirwa vanokuudza problem, vokona kutokuudza kana rufu chaiko, kutoti mwana wako anogona kutofa pasina kana 5 months. Saka zvinoda kuti urambe uchiuya kuchechi. Apa vanenge vachichemera kuda vanhu vakawanda kuchechi, ende tinenge takuvaona futi vakungotaura vakungoitira nagodo vega vega kuti uyoyoye vanhu vake vashoma ini vangu vakawanda chichi. Saka tinenge takufungidzira kuti zvimwe zvavanenge vachikuudza maproblem kuti anozvoda kuti urambe uchiuya kuchechi ka zvimwe tokuona zvona kuti pamwe dzanhema vanoda kuti kuchechi kwa kungowanda vanhu. Saka zvinhu zvakaita saizvozvo ka zvakutipedza mwoyo. Kana ndirisene kuchechi kwacho handichatoendi, ndakutoregedza kuti anova nava vanenge vari kungoda umambo hwepano pasi, but denge vanhu ava havana zvinhu zvakasuri pamwe vakutoshandisa mushonga kuprofita kwacho. Saka ndokumbira pasa wamuchava naye svondo rineri mumubvunza panhaurwa iyoyo kuti ko chii chinokonzera kuti vanhu vachemere kuda vanhu vakawanda asiri kuchechi kwavo.
Pastudio 7 apo zitandoitwa munyewende, ndiri muchiredzumo. Ini ndaitwo imbotaura pamusoro pemabudisiro amuri kuita chirongwa chezvinofungwa nevari mumwe vateereri. Nguva yose ndinenge ndichiteerera zvirongwa ichochi, ndakazoona kutoti muri bias nemuvashandi veStudio 7 pakubudisa kwamunoita zvinofungwa nevamwe vateereri. Kana ndikatarisa, ndinofungidzira kuti kuda munenge muchinyanya kutaura zvinofungwa nevamwe vateereri maringe nenyika yedu yeZimbabwe, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe hazvina basa hazvo kuti zviri kune dzimwe nyika kana kuti zviri mukati menyika. Asi chikurukuru ndaifunga kuti komaidivo kunyanya kumboturawo vamwe vanhu vari mukati menyika yeZimbabwe muchinzwawo zvavanotaurawo maererano nezvavanofunga, nekuti vari paground vari kuona chaizvoizvo zviri kuitika munyika. Ingava nzara ndivo vari kusangana nayo, uye vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzimwe dzakatonyanya kushungurudzwa nenzara. Zvingava zvematongo enyika varimo mukati menyika, ndivo vakatarisana nazvo. Zvingava zvirwere, ingava kushayikwa kwedu mishonga muzvipatara, kushayikwa kwemvura mumaguta, zvese zvinotozikanwa nevanhu varimo imomo. kosei munhau dzenyu dzichingoda kuti mabata munhu ari muSouth Africa, mabata munhu ari muCape Town, mabata munhu ari Johannesburg, mabata munhu ari muMpumalanga, mabata munhu ari Botswana. Munoregerei kumbotoravo vazvizvarwa zvirimo mukati menyika? Tirimo isusu, tirimo nanhasi, tirimo tichiona zvese zviri kuitika munyika zvese. Tirimo, asi izvezvi kana tikati takanda maaudios iwawa, hamumaerenge imomo. Munongoda vanhu vari kuSouth Africa, munongoda vanhu vari kunze kwenyika uko vanotirilaya nesecond hand information. Makamboita sei kuwana Studio 7? Mamumbochinji maitiro enyu makaita seiko? Ko mukatoriwo vanhu vari mukati menyika, munoziva kuti vanokuudzai nyaya dzisidzo here? Chatiri isiwani tiri kutozvionera padundundu setu nzvimbo yarova dapi? Kosei muchisingaplay maaudio yedu? He, aiwa 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 aiwa, kana muchiti mune zvimwe zvirongwa zvatinofarirawo kuti muti akomodetewo tichiexpress our own views, ka itaiwo kuti tinzwikewo vedu wei, because ka hatisi kuda kuita sokuti imumu mune vanhu venyu vamunenge makara makatofonera sokutoti iwe tichazoda kuti utaure zvakati, iwe tichazo kuti zvakati. Haa, imu muri nhepfenyuro inofarira kugutsa ruzhinji, handiti. Saka nyaya dzenyu idzi ngadzenyayawo dzinobatamo zvikurukuru, isu tiri pagraund tichikuudzai zviri kuitika munomu.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi nei nechekuita nesu kuno kuStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi maviri ezviuru varangarira mutambi webasketball akaita mukurumbira muAmerica Kobe Bryant nemwanasikana wake Gianna, avo vakafa mutsaona yechikopokopo musi wa26 ndira. Kobe Bryant akapinda muchikwata cheLos Angeles Lakers achibva kuhigh school muna 1996 akatambira chikwata ichi kwemakore makumi maviri. Coronavirus iri kuvhiringa upenyu hwevanhu muIran, sezvo vanhu vari kuomerwa nekushaya mishonga, uye minamato inofanirwa kunge ichiitwa munyika iyi iri kukanzurwa pachityirwa kupararira kwechirwere ichi. Vanhu vafane coronavirus muIran vasvika pagumi nevaviri, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava makumi matanhatu nemumwe chete. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica svondo rinouya musi wechipiri, zuva rinozivikanwa nerekuti Super Tuesday, apo matunhu gumi nemana achange achiita sarudzo dzekutsvaga anomirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica. Sachigaro veZANPF mudunhu reNorth America Province varegis charumbira vanoti zviri kuitika mubato iri zviri kuratidza kuti vanhu vari kudiwa neveruzhinji kuti vakunde, handiwo vari kudiwa nevakuru vakuru vemubato reDemocratic Party.
Maonero andiri kuita inini paDemocratic Party, ndiri kuona sokuti maonero angu chokwadi chacho, ndiri kuona sokuti pane chisotsi chimwe chiri kuda kuitiwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu, kana kuti vanhu vanenge vari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho. Vanhu vanoka kuDemocratic Party, ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu, vanhu vari kuhwina, vanenge vasiriwo vari kuda kuti vadi vamiririre pati yeDemocratic Party.
Sei muri kudaro vacharumbira?
Ndinodero nokuti ndakaona kana kuti mukatarisa paIowa paya, history yeAmerica pamaelections, kuIowa ndiko kunotanga kuverengwa maelections. Usually maelections ekuIowa anofanira kubuda at least an hour or so after vanhu vakasta maballot avo, but haana kukwanisa kubuda ndio after maybe about a couple of days. And ndiri kuona sokuti uyu anonzi Pete Buttigieg uya vanenge vakanga vazviona kuti ndiye ahwina, asi kuti maybe pane zvimwe zvavasiri kuwirirana nazvo nemaererano nokuti iye ange achihwina sitiro rekuIowa. Saka zvinenge zvakanetsa vakapesera vava kuti pane paita technical error of which a lot of people don't believe kuti panga pane technical error really. Then tikatarisa futi iko zvinezvi Bernie Sanders anenge ari kudiwa nevanhu, but vari kumuti munhu ane vanoita sesocialism. Saka asi havasi kuona kuti ruzhinji kuri kwakucha associate America nesocialism, nekuti vari kutarisa kuti zvinobatsira ndezvipi. But I think vakuru vacho veDemocratic Party vanenge vasingadi futi kuti vanhu vange vachitorwa naSanders. Ndo maonero andikusvika.
Muri kuona here zviri kuitika mubato iri zvichizadzisa kodzero dzemuvhoti nemuvhoteru?
Ndiri kuona sokuti at this point in time, kana tichitarisa zvedu, kana tikatarisa panguva ya maelection ya Hillary Clinton kana Obama ya, tiri kuona kuti vanhu veDemocratic Party, especially Democratic Party yatarine zvayo, vanenge vakanga vakasununguka kuvhota nokuvhotera munhu avanoda. Asi nguva ino I think handisi kuona vanhu veDemocratic Party vakasununguka kunge vachinzi vavhotere munhu avanoda kuti munhu avanoda vahwine. I think havana kusununguka.
Ndezvipi zvingadzidzwa nemapato ekuZimbabwe kusanganisira bato renyi reZANU-PF pamafambisirwo esarudzo dzemaprimary dziri kuitwa muAmerica?
Tatingadzidza pane zviri kuitwa kuAmerica Zimbabwe politics in Zimbabwe kana kuZANU-PF kana kuri kuMDC. Ndiri kuona sokuti isi kuZANU-PF takambetavo dambudziko iroro kumasvingo pakaita maprimary aDaniel Shumba na Evra Chadzamira vamugabe vachiripo. Maelection acho akahwinwa naDaniel Shumba, asi vanhu vakavhota vakati isi hatina kuvhotera Daniel Shumba, takavhotera Evra Chadzamira. Maelection akakolewa back, Daniel Shumba akahiwa twice. Noreva kuti vanhu vakanga vachida kuti Evra Chadzamira ahwine, asi vari kumusoro vakanga vasingadi zvaEvra Chadzamira. Ende kazhinji kazhinji zvinoitika nokuti vanenge vari kumusoro vanenge vaona kuti uyu munhu uyu ari kuassociata himself nemapato api kana kuti nevanhu vapi.
Tiri kuona kuti veDemocratic Party vari kuita zvesarudzo dzavo, uko Republican Party vachiitawo zvavo pasina mhirizhonga iri kuitika pakati pemapato anopikisana ari maviri aya. Zvii zvingaitwe kumusha kuitira kuti vanhu vasange vachirwisana mune zvematongerwo enyika?
Okay, thank you very much. Ndichitarisa maelections adarika a2018 pakasarudzwa Comrade Mnangagwa kuti vapinde pachigaro chokutungamirira nyika chapamusoro, tinoona kana kuti vakauyavo veEuropean Union, I think United States yanga iripovo, neAU neSADC vari kutauraivo kuti panga pasina mhirizhonga. This was ndo yanga iri election yokutanga yakarekodhewa non-violent, kureva kuti vanhu vakaregwa vachivhota vachivhotera munhu avanoda. Pane zvakazoitika zvazvo after, but izvo zvanga zvisinei, zvanga zvava zvimwe zvazvo. Asi kuti vanhu kunovhota, vanhu vanonzi vakaenda kunovhota freely, vakakasira vakavhotera vanhu vavanga vachida freely, but pakazoita hapo mhirizhonga isinei nezvakaitika nguva yekuvhota. Saka I think kuti chinhu chinodiwa ndechokuti kana vanhu vachinovhota vanofanira kuregwa vachinovhotera munhu avanoda, then marizalti overengwa zvakanaka, munhu unenge ahwina anenge achidiwa nevanhu obva anaunzwa ohwina iyeye munhu iyeye, nokuti ndiye unenge avhotegwa nevanhu.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuAlberta kuCanada uko. Muchirongwa chemimhanzi nhasi tina Amara Brown naTitan vachiti Mukoko. Mukoko mumanzi waAmara Brown naTitan uchiyo kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yezvirova dundundu mukuzadzisa kwainoti iri kuita zvirongwa zvebudiriro. Mafashanu emvura ovhiringa vagari vakawanda mudhorobha reBhindura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai mangwanani ano nemufaro. Ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.